Masikati akanaka vateereri, tinosangana zvakare masikati anhasi, uri musi wechitatu, mbudzi 29, 2017. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Toto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Pastor Ivan Mawarire vanowanikwa vasina mhosva panyaya yavanga vachipomerwa yekuda kupidigura hurumende yaiva yava Mugabe gore rapera. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanofanirwa kutenda mauto akaita kuti vave panyanga. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro reHigh Court nhasi ratora mutongo wekuti mufundisi Ivan Mawarire avo vanga vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yevaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe havana mhosva yavakapara. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro Muzvare Priscilla Chigumba vatora mutongo wekuti vaMawarire havana mhosva yavakapara nokudaro vave munhu akasununguka. Muzvare Chigumba vati hapana humbo hwakajeka hwakasvitswa kudare nemagweta ehurumende pamwe nevafakazi panyaya iyi hunoratidza kuti vaMawarire vakakurudzira vanhu kuti vabvise hurumende yavaMugabe pachigaro. Vachiti mavhidhiyo ose akaratidzwa dare anoratidza kuti vaMawarire vakakurudzira veruzhinji kuratidzira murunyararo. Vachiti izvi zvinobvumidzwa nebumbiro remitemo yenyika. Mutongi atiwo hapana humbo hunoratidza kuti vanhu vakaita zvemhirizhonga pakuratidziro kwakaitwa kwemazuva maviri gore rapera kwaidaidzwa kuti shutdown Zimbabwe vakanga vakurudzirwa navaMawarire kuti vaite mhirizhonga iyi. Gweta ravaMawarire vaHarrison Nkomo vanoti vafara nemutongo waturwa nedare.
Ivan Mawarire awanikwa asina mhosva naizvozvo akururwa nedare. Aiwa tinongofara kuti dare ratarisa rikaona kodzero dzake rikabva radziongorora rikaona kuti aiwa hapana zvaanga akakanganisa panyaya yemutemo. Saka naizvozvo aiwa tinozvitambira.
VaMawarire vanoti havaifanira kunge vakatombomiswa mudare kubva pekutanga.
Zvaitika nhasi zvino zvandagashira nemufaro kuti dare redzimhosva rawanikidza ndiri munhu asina kufara mhosva ndandichinzi yandandichipomerwa nayo. Asi chimwe chandirwadza ndechekuti izvo hataifanirwa kunge takapinzwa mumajera takapinzwa. Hataifanirwa kunge takasungwa zvekare nekuti hakuna mhosva dzatakapara. Tiri vanhu vanga vakamira nebumbiro remutemo, tiri vanhu vanga vachida kuvaka nyika yavo. Saka zvaitika kwatiri hazvifaniri kunge zvakaitika uye zvahazvifaniri kuitika zvekare tichibva pano. Ndinoda kuti izvo kune vana vese veZimbabwe. Kubva nhasi hamuchatyi, kubva nhasi hatichareki kusumuka tichisimudza manzwi tichitaura kuti Zimbabwe yatinoda iZimbabwe yakadii. Asi Zimbabwe inosungirwa kutaurira chokwadi hatidi kuiona. Uyezve kune mutungamiriri wedu mutsva wataanaye munyika medu vaMunangagwa, tinoti kwamuri Ishe Baba, imimi mutungamiriri wenyika, chionaiwo kuti vana havachambunyikidzwe munyika ino. Mava mutungamiriri, imimi remekedzai vanhu kuti vanhu vakuremekedzeiwo. Ndinotenda.
VaMawarire vakasungwa gore rapera mushure mekuratidzira kwakatambirwa nevanhu vakawanda kusanganisira chikwata chetajamuka. Zvichakadai, dare repamusoro rakatarisirwa kutura mutongo nhasi wokuti maaliens obvumirwa kunyoresa kuvhota here musarudzo dzegore rinouya kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kunyange hazvo vaEmerson Munangagwa vaikodzera kuva mutungamiriri webato ravo reZANPF pamwe nemuhurumende nekuda kwehukuru hwavo, mukana uyu wakanga wapedzwa apo vakadzingwa mubato. Nyanzvi idzi dzinotiwo vaMunangagwa vanofanira kutenda zvakaitwa nemauto. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Vakatsingwa vamunangagwa vamwe vakaona sekuti vamunangagwa vakange vaparara munyaya dzezvimatongerwo enyika zvichitevera kutsingwa muhurumende vamunangagwa vakambonopotera kuSouth Africa asi vakanyora tsamba vachiti vaizodzoka munyika mukati menguva pfupi kuzotonga vanongorora zvimatongerwo enyika zvakare vachidzidzisa pachikoro cheSolus University vatina shimuzamindo vanoti izvi zvinoratidza kuti pange pagara paine urongwa hwekuti vamunangagwa vatore chigaro chemutungamiri wenyika vatikuita kwemauto kunoratidza kuti vanga vakaronga nechakare uye change chasara inguva chete
ini ndoona sokuti zvinhu zvazvakarongwa kare zvazvakangomirira nguva nokuti mauto mukudzwa kwatinoita tinonzwa kuti vakaisa condition yekuti vanoda munangagwa chete kuti vange vari pachigaro kwete umwe munhu zvinotaridza kuti chinhu changa chakatorongwa kare kuburitsa nechisimba chakangoita saka aiwa mutungamiri wenyika vamugadi vanga vasisina chimwe chavanga vachakwanisa kuita except kungoregedza simba richienda kumauto
vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vavivhidhi kwede vaudza Studio 7 kuti hazvina kuvashamisa kuti mauto akatsigira vamunangagwa pakurwisana kwaiitika mubato rezano PF vati chikwata cheG40 change chisina vanhu vakaenda kuhondo vange vari pamusoro nekudaro mauto akaita zvaakataura kare kuti asi kuzotsigira munhu asina kuenda kuhondo kuti atonge Zimbabwe
zvatinoona paoperation yakaitwa inonzi Operation Soul Legacy yakaitwa nemauto zvatinoona nekunzwa zvaitwa zvaitaurwa nemahoveteran vana vamutsvangwa ndezvekuti ivo vachiri kuendera mberi nezvakataurwa navazina vacho na 2002 zvekuti havadi mumwe munhu anotungamira Zimbabwe kunze kwevanhu vakabva kuhondo yerusununguko yehondo yeliberation struggle
vagwede vanoti mauto haana kufara nekudzingwa kwavamunangagwa uye zvange zvave pachena kuti amai Grace Mugabe kana mumwe wavo muchikwata cheG40 ndiye aizotungamira nyika sezvo vamugabe vakwegura vati izvi ndizvo zvakazoita kuti mauto atange Operation Restore Legacy apo akasunga nhengo dzechikwata cheG40 pamwe nekubvisa vamugabe pachikaro ukuwo bato rakabva radzora vamunangagwa ndokuvadoma semutungamiriri waro pamwe nemutungamiriri wenyika asi vagwede navamuzamindo vanoti kunyange hazvo veruzhinji vari kufara nekuenda kwavamugabe vanofanira kuziva kuti mauto anogona kutadza kutambira zvinenge zvabuda musarudzo kana pakakunda munhu asina kurwa hondo sekutaura kwavo vagwede vanoti zvakakosha kuti vatungamiri venyika vabviswe nesarudzo
asi haisiriyo demokrasi harisiro jekerere rakanyorwa mubumbiro remutemo harisiro jekerere riri kuitika kune dzimwe nyika hazvisizvo tingati utongi hwechizvino zvino utongi hwamakare kare hwekuti vanhu vashomashoma ndivo vanotsanangura kuti nyika inofanira kufamba sei
muna 2008 bato reMDC inotungamirirwa navamorgan tsvangirai rakakunda musarudzo dzeparamende nemutungamiri wenyika asi mauto akaramba kuti vamugabe vabve pachikaro izvo zvakazoita kuti paumbwe hurumende yemubatanidzwa vakawanda vanoti vanotyira kuti mauto achapindira zvakare musarudzo kana vamunangagwa nebato ravo vakakundwa gore rinouya ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.
Vateereri tiri kukukokai kuhurukuro dzichange dzichikokerwa neVOA. Hurukuro idzi dzichange dziri kunzi gwara rekuenda naro mberi. Hurukuro idzi dzichange dzichiitirwa paVOA muWashington DC musi wechina mbudzi 30, 2017. Dzichange dziri kunguva ya 4:30 PM kusvika na 6:30 PM. Munokwanisa kupindawo muhurukuro idzi kana muri paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, ibvai maenda paFacebook mubva maifarira kuti mupinde muhurukuro nemusi wechina dzichange dzichinzi gwara rekuenda naro mberi.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti simba remari radzikira zvikuru pamukoto zvichitevera kugadzwa kwehurumende itsva sondo rapera. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vanotengesa mari pamukoto vanoti bhizinisi rekutengesa mari harisi kufamba zvakanaka kubvira pakagadzwa vamunangagwa semutungamiri wenyika. Mumwe wevechidiki Tsvaimo Kasongo uyo anotengesa mari pamukoto pa 24 hour muchinhoi anoti akashamiswa kuti hapana munhu akatenga mari nemusi wemugovera mushure mekunge vamunangagwa vagadzwa nechishanu.
Kapa zuwa ne mbotengizira wanu kana 10 man. Dugu kupaka kwa penda mchalina za mnanga. The next day ya japana mwana kaya zutanga mbari. Mini kuti the demand ya kuti mare yudio ya tiwa ya tuwa lomu.
Mungu anotenga samari panzvimbo iyi vakilieni mambura vanoti bhizinesi rekutenga samari radzika zvakanyanya nekuti vanhu vari kutya kunyudza mari dzavo sezvo pasina munhu ari kuziva kuti nyaya yemari yakamira sei munyika.
Apa pana dzerezi chaiyo chinhu chinobatika chekuti chaitisi sei zvozvacho, but nyaya iripo ndekuti vanhu vari kutya. You never know kuti vachikuenda se green light or red light. Sometimes kuno kunozungumuka kwangoni bonda richashaya and saka vanhu varikungopanika chete kusvika vanhu vanotya kungonyora mari.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze vanoti kukanganisika kwemisika inotengesa mari zviri pamutemo nezvisiri pamutemo zvakakanganisika nekuda kwekugadzwa kwemutungamiri mutsva munyika. Vakanyenzi vanoti kutaura kwakasimba kwakaitwa navamunangagwa maererano nevanhu vane mari kunze kwenyika kana kuti externalization pamwe nekusungwa kwevaimbo vegurukota rezvemari vaIgnatius Chombo zvakakonzeresa kusashanda zvakanaka kwemisika yemari.
Kana pakauya hurumende sezvapaitika iko zvino, pashanduka hurumende, pauya hurumende iri kuti tuda kugadzirisa zvinhu. Asi kuti tigadzirise zvinhu izvi hatisida kuti misika yakadai irambe iripo. Tinoda kuti vanhu vari kuita zvemisika iri kunze kwemisika chaiyo chaiyo vagadzirise zvavanga vachiita. Tinoda kuti vanhu vane mari dziri kunze kwenyika, vakatendesa mari dziri kunze kwenyika, hadzidzoserwe munyika. Saka kutaura kwakasimba ikoko kunoita kuti misika imbomire ikahadzike. Imbode kuona kuti zvinhu zviri kunyatsoenda kupi, zviri kufamba sei, vanhu vari kureva zvavari kutaura here kana kuti vari kutaura varingotaurawo.
Patabvunza kuti kusagadzikana kwemari kungatore nguva yakadii, Dr. Kanyenze vanoti vanhu vachatarisa kuona kuti vamunangagwa vari kurevesa here zvavari kutaura.
Vanhu vachatarisa zvinofamba nokuti vanhu hurumende iripo yacho iri kutora zvinhano zvakadii. Tikuona kwamuri kuita iko zvino izvi, tikuona kuti vari kuisa mastatements one after the other. Vakataura zvavakataura painauguration zvakafarwa nemisika, vataura zvakare kuti zvinhu gumi zvavaroda kuti vange vachitarisa. Saka misika uri kutaura kuti vanhu vanenge vari kutoramba vachingouya vachitaura zvinhu zvimwe chetezvo zvekusimbisa nyaya iyoyo kuti misika hanzwa pamisika hatichadi, hunhunzva tunzva pamisika hatichadi. Tada kuti nyika yedu idzokere pakare, ite nyika inonyatsoshanda zvakati twasa twasa, kwete zvemapararo market, zvemablack market.
Vamunangagwa vasati vagadzwa semutungamiri wenyika mutsva, madhora zana ekuamerica aitengeswa nemabhondi noti zana nemakumi mashanu kana kupfuura. Asi nhasi mari iyi iri kutengwa nemabhondi noti zana nemakumi maviri chete. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Nezuro ZANPF yakadzinga muparamende vaIgnatius Chombo, vaSevia Kasukuwere, Professor Jonathan Moyo, vaKudzi Chipanga pamwe namuzare Mandi Chimene, ichiti vanhu ava havasisiri nhengo dzebato iri. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Vashanu ava vaive nenzvimbo dzavaimirira, nekudaro paramende ichaziisa mutungamiri wenyika pamwe neveZimbabwe Electoral Commission kuti nzvimbo idzi hadzichina vamiririri. Hatina kukwanisa kutaura navachina masa kuti tinzwe kuti sei vadzinga vashanu ava muparamende, iro bato ravo rakadzinga mubato nhengo dzeparamende dzinodarika gumi. Asi mutevedzero wavachina masa muzano PF vapo mangwana vati bato ravo rakatora danho rekudzinga vashanu ava nekuti ndivo vaifurira vamwe.
Tatsvaka vanhu vanga vachinyanyokanganisa zvikuru kuru musangano, vatakati ava ngavari kunyore tsamba inoenda kuna spika. Vamwe ava nyaya dzavo dzichiri kumbonyatsoongororwa nokuda kwokuti pakaitwa central committee vanhu vanga vakagumbuka zitereka, simozoti matigaremoti tikaita musangano huwe zinga wanu ya zitibese ili toda utu wanu wawani.
Vama nguwana watu kunyange hazo paine zingwe nengoze paramende zaka zingwa mbato azizi kuzo zingwa mparamende nekutu mtunga miri webato wa Emmerson Mnangagwa vakati abafaneri kuwa nekutiwa nekudaro nyayaza vana ava zicha ongoro wa zekare
naka zonsa karuruta nisira na ne election atinga angwe zingwa nvese taitula ya zongora tono mutiso laka inga wakanya yo shakra msangano njiwa nani iyo ndo wenda vangu kungo tevera uvano kuna kutuwa zingwa zitarafu nani pasipoku toki zingwa msangano.
Bumbiro remtemo yenyika rinoti nengo dzeparamende dzinomirira mapato adzo mudare iri uye kana dzikadzingwa kubato dzinopadza rasikirwawo nezvigaro muparamende. Dzimwe nengo dzedare reparamende dzakadzingwa mubato dzinosanganisira vaPaul Chimedza, vaWalter Muzembi, vaSamuel Undenge, vaShadrick Mashaya Mombe, Anastasia Njovu naSarama Hoka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vanhu vakawanda munyika vanoti mutungamiriri mutsva wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanofanira kuzadzisa mashoko avo ekurwisa uori munyika kuburikidza nekuona kuti mari inonzi inosvika mabhiriyoni 10 nemashanu emadhora iyo yakatsakatika kumangoda kwachiyadzwa yawanikwa. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Mumwe wevanhu vari kuda kuti nyaya iyi iburiswe pachena amai sungano zvareBwanashe vanoti hurumende yavaMnangagwa inofanira kuferefeta zvose zvine huori pasi peutongi hwavaMugabe sezvo vaMugabe pachavo vakakundikana kusungisa vanhu vakaita kuti mari yakawanda kudai itsakatike.
Nyaya ye15 billion takaiwa kuti yakanyangarika, saka sevanhu takatarisira transparent and accountability pana vaMnangagwa new president totarisa kuti nyaya yavachatotanga nayo ngavachitoibata izvozvi kuratidza kuti mashoko avo ndeichokwadi. Hatidi munhu anongotaura asingaiti, ngavatange nenyaya iyeyo kana vachida kurwisa corruption uye vachida ita accountability netransparent tigovavimba pautongi hwavo.
Vazi vaichaendera vanotiwo vaMnangagwa vanofanira kutsinhira mashoko avo ekurwisa nekubvisa hore munyika nekutanga kuferefeta nyaya dzakaitika kare uye vaipara mhosva vachisungwa zvisina rusarura.
Tinza Mnangagwa ari wapinda pachinzvimbo iko zvindatikumbira kuti dei vamboongorora nyaya ye15 billion yakambotaugwa navaMugabe vachiri pachinzvimbo. Bhozi vaMugabe varipo hapana chavakaita, vakangoita urangu kune mari yakashaika 15 billion pata hapana zvatakanwa zvazvoitika. Saka iwo sapresident mutsva toda kuti tionewo kuti vane gwara kanaka here kuti vanhu vabvise corruption nekutanga vambotongora nyaya ye15 billion tizive kuti yakaenda kupi.
Asi vamwe vanoti zvinonetsa kuti vaMnangagwa vaongorere nyaya iyi nekuti vari kupomerwawo mhosva yekuti ruoko rwavo rwuripowo panyaya iyi. Aya mashoko aya akambobudiswa neaiva mukuru wevechidiki muZANU-PF vakudzai Chipanga, avo vakati vakuru vemauto pamwe navaMnangagwa ndivo vakatora mari iyi. VaChipanga vakatosungwa uye vari kumirira kutongwa vari mujeri. Asi vatimiti yadziva vekwade shure kumwenezi vanoti vaMnangagwa vanofanira kuchenesa zita ravo nekuferefeta nyaya iyi vanhu voziva kuti mari iyi yakafamba sei.
Isu taingonza sokuti ivo varimo, saka pamwe chete nemauto, asi kana vasimo tinongoda kuti vazvichenese panyaya iyeyo. Ndo maonere edu panyaya ye15 billion.
Studio 7 yanakwanisa kubata vaMnangagwa kana mutauriri wemauto kuti vatipewo maonero avo panyaya iyi. Asi nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvemigodhi munyika muzvare Tabhita Kumalo vanotiwo vaMnangagwa vanofanira kuona kuti nyaya iyi yaferefetwa nechimbi chimbi vakapara mhosva vosungwa. Muzvare Kumalo vaudza Studio 7 parunhare kuti komiti yavo ichiri kunetseka nekuwana mhinduro kubva kubazi rezvemigodhi kuti mari iyi yakafamba sei kubva zvakataurwa navaMugabe kuti haisi kuonekwa. Nokudaro vanoti vaMnangagwa zvavakati vanoda kubvisa uori munyika ngavachitanga nekutsvaga kwakaenda mari iyi yemangoda. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti vaMnangagwa vanofanira kutsvaga kwakaenda mari iyi kuita kuti iwanikwe yobatsira kusimudzira nyika.
Ndinotenderana nepfungwa dziri kutaurwa nevanhu kuti vaMnangagwa vanofanira kuti vatibatsire kutsvaga kuti 15 billion yakaenda kupi. Zimbabwe haifanira kuita nyika yekuti development yese inofanira kuti iwane rubatsiro runobva kumadona nekubva kune dzimwe nyika. Zimbabwe haifaniri kuva nyika inotambudzika kuraise revenue yekudevelopa nyika ine maminerals akaita semadiamonds ariko gold and the like. Saka vamunangagwa ndobasa ravo rekutanga, kwete kuenda kunotsvaka madona asi rekutsvaga kuti mari yakabiwa yakaenda kupi.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mari inonzi yakatsakatika iyi yakawanda zvikuru sekuti inofambisa mabasa ose ehurumende kwemakore mana pachitariswa bhajeti rehurumende pagore rega rega. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Tereri, tina kukokai nemusi wechina kuchirongwa chatichange tichipakura nguva dzinoti 4:30 PM kusvika na 6:30 PM pano pane penyuro yenyu ye Studio 7 pachange paine hurukuro dziri kukokerwa ne VOA dzichange dzichinzi gwarare kuenda naro mberi. Munogona kuteerera hurukuro idzi pamasaisai anoti iwo 9:09 AM 4930 15580 6080 kHz shortwave nguva dza 4:30 PM kusvika na 6:30 PM nemusi wechina tichange zvetichiwanikwa paFacebook page redu revoa shona. Asi musakanganwa kuudza hama neshamwari kuti vauye ipo pano pane penyuro yenyu ye Studio 7 nemusi wechina nguva dzichiti 4:30 PM kusvika na 6:30 PM muchitiwana isu pa 909 AM 4930 15580 6080 kHz shortwave.
MDC inotungamirwa nawa Morgan Tsvangirai yaburitsa gwaro rinoshora zvakadzama uhori huri kuitika munyika. Mutauriri webato iri vaObed Gutu vanoti vari kukurudzira hurumende itsva kuti igadzirise nyaya yeuhori kuitira kuti munhu wese ari munyika awanewo chekubata kubva kuzviwanikwa zvenyika.
Ndo zvatakagara tichitaura isu MDC kuti pane nhubu dziri kuba mari kana dzaba mari dzinobudisa munyika. Vamwe cheresiri yokuba asi vanonge vachishandisa dzimwe nzira dzavanoshandisa dzehukuru dzechikredidi vobudisa mari yobuda munyika. Zvozokonzera izvo kuti tishaye mari, tishaye foreign currency nezvimwe zvakadaro.
Munoona here zvichibudirira izvi zviri kutaurwa navamunangagwa? Takatarisa kuti izvo kuridziro yekuti mari dzimbodzoswa yakamboitwa zvakare nagavhuna John Mangunja tikaona pasina mari yakadzoka munyika.
Apa zvinoonetsa reinde zvekuti vacho vakabudisa mari vanhu vakuru. Vanowanika vari muhurumende vari mubato rezano ravero iri. Saka hazvingambotishamisi kuti chirokurudziro yaitwa, asi tichaona kuti panopera mumwedzi yacho mitatu hapana kana kodi rinenge radzoka munyika muno muZimbabwe. Asi tisingadedi kuva muchirungu vanotiwo kuva very pessimistic. Asi tine tariro yekuti akuda pari zvino kuda zvinhu ngatiti masamba kuda masamba asiyana. Tombovapa inonziwo muchirungu benefit of the doubt.
Vagutu mugwaro renyu mataura nezvemangoda ekwachiyadzwa uyezve vaimbo vamutungamiri wenyika vamugabe vakataurawo kuti izvo havasi kuziva kuti mari inosvika $15 billion yakafamba sei. Imi makatarisa nyaya iyoyi makamira papi?
Ndo saka uchiona ndanyora rei kuti pane mari yakataurwa $15 billion yakataurwa navamugabe vachiri panyanga vachiri president. Isotofunga kuti vamoda $15 billion iyoyi itori shoma vanonga mari yakabuda yakawandisa nekuti ukaona pakatanga kumainiwa atika kuti muchirungu maalivia diamonds kuchiyadzwa nekumarange mudozi zemanikaland hapana kana mari yatinoona yakapindawo munational treasury nomusoro. Ndo kana ndichirangarira zvakanaka ndoona sokuti national treasury inoti pamari yose yamadiamonds kubva pakamainiwa madiamonds mari yakapinda mutreasury haitombopfuuri kana $250 million. Zvosishamisa kuti komami mazapatira emamari mabhiriyoni akaende ipi?
Vagutu, tichitarisa hurumende yavamunangagwa tiri kuona kuti izvo ihurumende ichange ichishanda kwemwedzi ingade kuita misere toti vakundikana kugadzirisa nyaya imi. Bato renyu mimi rakunda musarudzo dzegore rinouya, munoibata sei nyaya yehori?
Nyaya yehori ndomukaona chirongwa randanyora tatonyora isu kuti ndo imwe yatingangoti mafoundational values yebato redu remdc. Isu takagara taramba uori kuti uori ipoizeni muchetura. Ndo uno muchetura unouraya ikonomi, muchetura unokonzera kutambura kwavana vezimbabwe. Nekuti ukaona isu kuti tiri vanhu vashoma pauwandu hwedu hatisviki kana mamiriyoni anokwana 14 million. Asi ukaona ufumi hwatiinahwo, maminero hatiinahwo, tine madiamonds, tine gold, tine platinum, tine chrome, tine zvimwe zvakawanda wanda asiwo zoona zvematambiriro atinoita vana Zimbabwe hazviri chinongwani chivo pane in inverse relationship tine upfumi hwakawanda hwatakapuwa naIshe hwedenga asi upfumi uhwu hunongodyiwa nevashoma vazhinji vachidya nhoko dzezvironda saka ise bati rembiti tichada kuti upfumi hwenyika ngahudyiwe nevakawanda upfumi hwenyika ngahunge huchishandiswa for the benefit yavana vezimbabwe inoti kuti hungowanikwa huri muhomwe yamashefu vari vashoma-shoma varivo vanenge vachidya vachitenga dzimba vachitenga dzindege mapuraivhete jeti nezvinhu zvakadaro kwete
mutauriri wemdc inotungamirirwa navamorgan tsvangirai vaobert gutu vachitaura vari parunhare vari muharare
Vateereri tiri kugukokai kuhurukuro dzichange dzichikokerwa neVOA. Hurukuro idzi dzichange dziri kunzi gwara rekuenda naro mberi. Hurukuro idzi dzichange dzichiitirwa paVOA muWashington DC musi wechina mbudzi 30, 2017. Dzichange dziri kunguva ya 4:30 p.m. kusvika na 6:30 p.m. Munokwanisa kupindawo muhurukuro idzi kana muri paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, ibvai maenda paFacebook mobva maifarira kuti mupinde muhurukuro nemusi wechina dzichange dzichinzi gwara rekuenda naro mberi.
Paida moyo mumanzwi uchiya kwamuri uchibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Pastor Ivan Mawarire vanowanikwa vasina mhosva panyaya yavanga vachipomerwa yekuda kupidigura hurumende yaiva yava mugabe gore rapera. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanirwa kutenda mauto akaita kuti vave panyanga. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muri sezvakare nhasi manheru na 7 p.m. kana muchida kutumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu inoti www.voashona.com anokuonekai nemufaro masikati ano ndini wenyu Rachel Tondokusiyaimina tungamiri nkomo.